veruzhinji mubulawayo vagara kudzimba dzavo pakutanga kwelockdown nhasi uye nzvimbo dzakawanda dzinosiya dzakazara vanhu mudhorobha dzange dzine vanhu vashoma-shoma kusanganisira kunozivikanwa kunzi kumarket muna Fifth Avenue. Pange paina maroadblock mumigwagwa yakawanda inopinda mudhorobha uye vamwe vanhu vanga vachida kupinda mudhorobha vasina magwaro anodiwa vanga vachidzorerwa kumba. Asi vamwe vataura nestudio 7 vati izvi zvange zvichiitwa nenzira yakanaka pasina kutyisidzira kana kuvhundutsira vanhu kunosiitwa nemapurisa nemasoja panguva dzakadai. Vakawanda vange vachichema-chema vachiti pane kutiise lockdown zviri nani kuti hurumende iite zvose zvainogona kuti vanhu vatevedzere zvinotaurwa nenyanzvi dzezveutano pakudzivirira chirwere checovid-19. Mumwe ane chitoro chinotengesa zvakasiyana-siyana mudhorobha uyo angoda kuzivikanwa nezita rekuti Moyo ati kuveko kwelockdown kuchasiya vakawanda vari munzara.
Kudai vaita zvokuti vangosimbisa mutemo handiti vane polisi here inopinda kamuvanhu zvavanga vachingoita zviya zvokuti vanoudza munhu tupfeka mask musaungana musadii pane kuvhara vozi vanhu ticharama sei iko zvino tiri kubva kumaholidays ponziko lockdown. Rent dzacho mumashopu tichabhadhara nei end of month after 30 days izvozvo. Ipapo hurumende yedu yanga ichifamba kuti ipanzwisise ipapo. Kudai vanga vachiita zvinoita dzimwe nyika vopawo vanhu chikafu vanhu nzara inovauraya mudzimba.
Mumwe anorarama nekutengesa zvirimwa zvakasiyana-siyana pamarket vatyson Shumba vati vanonzwisisa kuti sei hurumende yakaisa mutemo welockdown asi vati ivo semumwe wevanhu vanozvishandira shuviro yavo ndeyekuti dai hurumende yavapa mukana wekuti varambe vachishanda.
Isusu sevanhu vanozvishanda tichitengesa maperishobo staff tinoona kuti vanhu vakadhifirwa kuya kuzotenga zvinhu zvinotanga kuora mari dzakutofa patoita kahodha zvakatoya kunoktown. So taringokumbira kudai vangoti ngatichengetedzei mutemo tipfeke mamaski masocial distance nemasanitaizi tinge tichikwanisa kushando kuti tikwanise kurarama kozi ndo zvinototiraramisa izvozvo.
Mumwe vanorarama nekutengesa amai Memory Gaviro vauza Studio 7 kuti vanhukadzi kunyanya nevanonyanya kuomerwa nekushaiswa mukana wekuita mabasa avo nekuda kwelockdown vati vanhu vakawanda vanogona kufa nenzara sezvo pasina matanho akatorwa nehurumende ekuti ape veruzhinji vanotambura mari yerubatsiro panguva yelockdown.
Kuri kunzi garai mumba mwana anokuchemera hauna kana shuga hauna kana chii chauinacho hauna anenge achikubetsera dzimwe dzenguva unenge wakasiyirwa sesu vanhukadzi pamwana anenge akatotarisira kubva kwauri ndimunoona mangodziri mumadhurizi dziri kutoora kuora kwadzaita ndokutoparara kweupenyu zvinobatsira here kuti garai mumba tozoviga zvitunha zvevanhu venzara mumba.
Mumwe womugari vafaraizowa vati kunyange hazvo vachibvuma kuti lockdown inoomesera veruzhinji zvakakosha kuti ivepo senzira yekuedza kurwisa chirwere checovid-19 icho choramba chichikura munyika nepasi rose.
Zvinguva zvingakanganisei hongu asi tinokosha manje upenyu hwekuti tirarame nokuti kuedza kuti tiedze kudzivirirwa nochindidzivirira ndichikudzivirirawo tisite sei tirarame.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zveupfumi uye vari muongorori akazvimirira vafelix Chari vati nekuda kwekuti upfumi hwenyika hwagara husina kumira zvakanaka lockdown ichawedzera kutambura kweveruzhinji vati pane kuve nelockdown zvange zviri nani kuti hurumende isimudzire dzimwe nzira dzekudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Sezvamunongozivawo ikonomi yedu yanyanya kuva informal vanhu vazhinji vaakurarama nokuzvishandira and ikonomi yedu yagara haisi kutoita zvakanaka so semaonero angu dai hurumende yadivota maresources ayo ose kuvanhu vaobserve macovid regulations instead of having a lockdown.
Mutauri wemutungamiri wemdct vawitness dube vati bato ravo riri kushushikana nekutekeshera kwechirwere checovid-19 munyika uyewo kuti chave kubata vechidiki vati dai hurumende yawana dzimwe nzira dzekurwisa chirwere vachitiwo vanhu vanozvishandira pachavo vega vanofanirwa kubvumidzwa kuramba vachishanda.
Danho ranga riri nani nderekuti hurumende ione kuti inoita ichibetsera kuti vanhu vanozvishandira varambe vakavhura asi kwakaiswa nzira dzekuti urwere uyu wecovid-19 usarambe uchifachukira uyezve uchiva njodzi yakakurisa mukati menyika yeZimbabwe. Tinoonesana nehurumende kuti kwapera mwedzi uyu tingaite matanho api ekuti nyika irambe yakavhura vanhu vanozvishandira vadzokere kumabasa.
mtezeru wa mtauri webato na NBC Alliance wa Clifford Schlachwayo vashora urumende vachiti maitira yakaita lockdown anoomesera veruzhinji.
Muno varira vanhu for 30 days munofanira kutarisa kuti vanhu vachadyei vachararama sei zvichafamba sei. Totarisa futi nyaya yekuti kana muchiti chirwere chauya zvakare zvine simba vanhu vacharapwa sei muzvipatara manesi vari kuwana zvakakwana here zvokuti vashandise vari kuwana mari dzakakwana here dzemukoro nezvakasiyana siyana uye futi zvikwanisiro zvokuti kana munhu achinge arwara apinda muchipatara zvekurapisa zvacho zvirimo. Totarisazve tine nyaya yevana vezvikoro vari kunonzi maexam classes vari kunyora maexam zviri kufamba sei vachaenda sei transport yavo kuzvikoro zvese izvozvo hapana zvakarongeka zviripo.
Kurukota revashandi pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu vapawo mavhima vabvuma kuti hurumende yange isati yatora danho rekupa vamwe veruzhinji vanotambura mari yerubatsiro nekuti lockdown yerwendo runo yakaitwa nechimbi chimbi. Asi vati nekuda kwekuti lockdown inogona kuvepo kwenguva yakareba bazi ravo riri mushishi kutaura nebazi rezvemari kuti rubatsiro urwu rwupiwe kuvanhu. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Kudzanai Musengi.